Neva komana wakauya wakazotiona vachiti vari organization yavo majournalists matinoziva vakati vane gungano ravo rinonzi Journalists for ED. Saka vakati vachazotiudza kuti vachafashuvamisa sei vachitiratidza concept note yavo ne constitution yavo nezvimwe zvakadaro. Hatisati tavaona, vasati vazowana mukana wokuuya nemhaka yekuti masvondo rapfuura iri tatine zvakawanda nesvondo rino tine zvakawanda kuratidza mari iro anti sanctions necongress. Saka tichavaona kana vakuparura chirongwa chavo tichakwanisa kuti tipe maonero edu nepfungwa maererano naizvozvo.
Asi zvinozofamba sei kuti vatori venhau vawanikwe ivo vachibuda pachena kuti vanotsigira divi rakadai semivezano PF pasi pechirongwa ichi chamati chinonzi Journalist for ED, ivo vachifanira kuita mabasa aya vasina kwavakarerekera?
Tinogamuchira nyaya yekuti vanyori navapepeti venhau vanofanira kunge vachitorawo chikamu munyaya dzezveupfumi. Tiri kuti majournalists anofanira kunge vane something to do with economic development. We believe they have a critical role to play. Tinotenda kuti vane chikamu chakadzama nokudzika chokuti vatore munyaya idzodzo. Asi boka iri hatisati tanyatsogara pasi navo, asi kunyange zvavo vakambouya vakati ndozvavari kurofunga kuita izvi, tikati aiwa hapana chakaipa.